mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechita 229 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano recombined Harare Residents Association rinosvitsa kuparamende zvichemo zvevagari vemuHarare. Dare reHigh Court nezuro rakapa mutongo wekuti vajobsikala havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya. Mazana nemazana evechidiki vemuZimbabwe nhasi vachapinda mumusangano wevechidiki pasi pose kukurudzira zveutano hwavo nemagariro akanaka evechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzerimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare recombined Harare Residents Association Kiara nezuro dzakamira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu paparliamentary portfolio committee on local government dzichipa humbowo pamusoro pematambudziko akatarisana nevagari vemuHarare anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara, kusagadzirwa kwepombi dzetsvina dziri kuputika pamwe nenyaya yokupararira kwechirwere chekorera muguta. Kuti tinzwe zvizhinji, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muKiara vaRuben Akili.
Tande tiri kudare reparamende reZimbabwe tichive tinokurukura kana kuti tichive tinoengeja paramende pamusoro pepetition kana kuti tsamba yenyunyuto yatakaendesa yakaendeswa nevagari vekuBlenview musi wa18 October 2023 uyezve neimwe futi tsamba yeyunito yakabva nekumabhuku ichibva kune vanhukadzi maringe nenyaya yemaproposal representation chancellors. Tingati ndichitanga netsamba yeyunito yekutanga kana kuti petition yekutanga, tingati yaedza kunyandura dambudziko ratekeshera muHarare iro rinova dambudziko rekushayika kwemvura. Tingati vagari vekunzvimbo yeGlenview ndivo vakanyora tsamba yeyunito iyi vari komiti yekra vachinyora ivo vachitaura kuti nyaya yemvura inge yanyaya yange yakuvhiringidza tingati utano muDzimba, uyezve nyaya yekudhuuka kwepombi dzetsuwiji dzemuDzimba dzisingagadzirwe tingati ndo dzimwe nyaya dzange dziri mhuruko dzakange dzichive tinoita nhasi.
Tinomboona nyaya dzeguta reHarare dzichimbokandiranwa pakati pekanzuro yeHarare nehurumende. Hamusi munozodzoswa zvakare here kukanzuru kana kuti matobva kukanzuru kare musati maenda kuparamende?
Ndikatobva ndipo kuti netsamba dzenyuto zvakare kuna meya kunopenda kuna town clerk tichio tinokurukura nyaya dzinyaya dzidzo dzinogadziriswa. Tingati pakapatisipeta pane water justice indaba ichangobva mukuitwa yevanhukadzi. Tingati kanzuro yeguta reHarare yakava inotura mashoko ekuti zvechokwadi tisunge tichiku resva panyaya yekupa mapasa makuwanisa kwekwezidivhari. Naizvozvo vaitokumbirawo kuti isusu sevagari tikaita kubatsira pamwe navo zvinogona kutiita kuti tienderere mberi. Uyezve ndo spiriti imwe cheteyo tange chibuda tingati kudare reparamende vachiti dai paita mubatsira pamwe vagari nematire zvegovernment kana kuti mabando ehurumende ingava provincial central uyezve nemalocal ties of government. Saka isusu itariro yedu yekuti nyaya yemvura inii ndochinhu chatibatanidza.
Mune nguva here yamapiwa neparamende kuti zvinhu zvinogona kunge zvagadziriswa?
Tingati vadare veparamende vataura ivo kuti nguva nenguva vachave vano kuitwa nechimwe chikonzero chekuti vataurayiwo kuti vachadana mamwe matingati pacho kuti madepartments kana kuti even kanzuri yacho kuti iye kuzopatsana ngudzo dzakakwana uye zvechipi zvava zvinoitwa. Saka vataurayiwo vakatei nguva nenguva ingati vachange vanoti imijenja kutiona kuti idambudziko iri rava rinogadziswa.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukiyara vaRuben Akili vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare High Court nezuro rakapa mutongo wekuti vaJob Sikala havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya. Dare ramajistrate rainge ravabata nemhosva richiti vaikanganisa kuferefetwa kwenyaya yokupondwa kwaMublessing Ali, vaSikala igweta remhuri yamuzvare Ali. Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaSikala vaHarrison Nkomo kuti tunze zvizhinji.
Tanga tiri mudare guru High Court apo High Court yatora yapa mutongo kuti aiwa zvakaitwa namachisiti muzvare Marehwana zvogofa zvekubata vaSikala nemhosva yeobstruction of course of justice aiwa sizvo, vabva vasendeka mutongo parutivi vakati aiwa vachiSikala havana mhosva.
Nyaya iyi vainzi vainge vaita sei chaizvo?
Vainzi ivo vainge vaadresa kana kutaura nevanhu vanga vari panhamo yaMublessing Ali pamusha pake kuna tine chitubiza vachiti ivo vanhu vanga vaungana kuti vachene muwa waurawa nezanu PF. Zvinova izvozvo zvemapurisa zvakavabvisa mugwara rokutunga rokuronda uyo anonzi Pius Jambanga achinzi anga aponda Mublessing Ali, inonzi pachirungu obstruction of the course of justice. Saka naizvozvo vakabva vainzi vamubatwa, asi sezvandataura zviya Dare High Court raramba kuti aiya kuti kuita hamuna kunge mapurisa omuoko nokuti vaSikala vakaita zvinhu zvakaita saizvozvo.
Asi ivo vachuchisi vehurumende vazvitambira sei? Vari kukwikwidza nyaya here semanzwiro amuri kuita kana kuti hapana zvavataura kusvika pari zvino?
Hapana zvavati vataura, asi zvinoshungurudza kuti nyaya yasvika payanga ifanira kusvika. Payasvika apa haifanira kungosvika ikoko, nokuti chokutanga chakati kwakaniswa kutoisa vaSikala mubatwa movanyima mari yechibatiso kuti vatongo vari panze kwenguva yakareba saizvo. Tarisai iko zvino vange kutova nemwedzi nemutanhatu gore nemwedzi mutanhatu vari mubatwa, vobva vawanikwa vasina kana kana mhosva yavainazvo. Hazvi zvinhu zvinonyatsa kufadza chaizvo. Ivo vevachuchisi ndinoona pari zvino vachakanyarara, asi paikakavarwa nyaya iyi vachinzi ivo vaise mafekti avo ichichisa yedu vakaonekwa vachisara kumashure pazvibozwa.
Kana pasvika nyaya iyi pekuti dare rachenu ravaSikala, vanokwanisawo here kuti vaende kumatare kuti varipwe nekutambisirwa nguva kwavakaitwa uye kurambisungwa kwenguva yakareba zvakadai?
Zvese izvo zviri mugwara. Tichagara pasi navaSikala vakasurekuka vabuda mutapwa votarisa mapambirwo anenge aitwa nyaya dzavo dzose kusanganisa naiyo yanhasi. Vaivo vachatiudza gwara ravanoda kuti vatore, asi pari zvino hapasati pava nechirongwa chakada kuita saichocho, nokuti havasati vatiudza vaSikala saizvi sokuti ivo ndivo munhu anga ari mubatwa ende ndiye client vane kodzero zvekutiudza kuti vanoda kuti zvenyaya yavo ifambiswe zvii.
Vamwe vateereri vedu vangada kuziva vaNkomo kuti zvinoreva here kuti vaSikala vakuburitswa mujeri?
vaSikala havasi kunge vachiburitswa mujeri, nokuti pane nyaya imwe chete yasara iyo inova yakarambirwa kuti vabhadhare mari yechibatiso vachitongo vachibva vari kunze, iri pana machiti muzvare miti. Nyaya iyi tiri kuenderera pamberi nayo tichipa mashoko edu okukwikwidza padare remajistrate court kubva musi wa11 12 na13. Tinovimba musi uyu tikapedza ndo patichaona kuti tiri kuenda kupi. Kana muzvare miti majistrate vakatenderana nesu, zvinoreva kuti vakuru kwavaSikala.
Avo vanga vari gweta ravaJob Sikala vaHarrison Nkomo vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Tabatawo mukuru muhofisi yeZanu PF yezvekubudiswa kwemashoko vaFarai Marapira kuti tunze maonero ebato ravo.
SezanuPF tinoti matare anozvimiririra. Matare ane mitemo nemagwaro inomagadzira, nemagwaro anotaura kuti matare kushanda nenzira ipi. Kana matare achingapa mutongo zviratidza kuti mutongo uyu wakarema pamutemo, vane mvumo yekuti apiwe. Hapana pane dare panonyogwa zita rekuti ZanuPF. ZanuPF inototongwa torwawo matare iwawo ichindo kutongwawo saka tizoti isusu tiri vatongi vekumatare ikoko tinogozokuvata kumatongi asei vanhu ngavasade kuti vaise politics anaudze mhosva nyaya iripo ndekuti vasikala vari kunzwa nemhosva dzavari kupomerwa nadzo ngatitarisei mutemo ngatitarisei mhosva dzavo semhosva dzavo ngatitarisei kuti mhosva dzavo dzavari kupomegwa pamutemo mitongo yavari kupiwa haienderani here ndo zvatinotarisa isu sezanu PF hatinei nokusungwa kana kusunungurwa kwavasikala isu hatinongosungirwa nechekuti ngatiremekedzei matare edu matare edu abatise basa ravo vasina kutya kuti tikazopa mutongo wetishanzi chakati tidzidze kuremekedza mitongo inobva nematare edu
tingati isusu majaji kana kuti vana magistrate vari kuita basa ravo vakasununguka pasina zvekutsidzirwa kana kuudzwa zvokuita nebato rezanu PF kana kuti nehurumende
hongu ndivo maonero edu kuti isu mamajistrate nevanhu vose vanoshanda matare vanongoita basa ravo vasina kusungikana vasina nevatuma vasina nevambunyikidza vachikopfura magwaro avo vachiona mhosva dziripo vachiona mafambisirwa dzinofanirwa kuita mitemo yatinoshandisa munyika muno hatisisi takaitanga hatisisi takaigadzira mitemo yatinoshandisa munyika muno iromen yaane makore namakore
mukuru muhofisi yezanu PF yezvokubudiswa kwemashoko vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 Mazana nemazana evechidiki vemuZimbabwe anotarisirwa kupinda mumusangano mukuru wevechidiki pasi pose uyo uchakurukura zvichemo zvevechidiki maererano nezveutano nemagariro akanaka evechidiki pasi pose gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora nevamiriri vemasangano akaita seMyAge Zimbabwe, UNESCO, UN Population Fund, UNICEF, UNAIDS, World Health Organization, Plan International nevamwe vanotarisirwa kuva mumusangano uyu uchaitwa paCrown Plaza Monomtapa Hotel muHarare. Tabata mukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaClarice Maduku kuti tunzwe zvizhinji.
Isu vose platform for youth and community development ivo pamwe nevamwe vese muZimbabwe muno chirongwa chiri kuitika pasi rose vari kupembererawo zuva iri richange richifambira mberi musi wechitatu kuHarare paCrown Plaza musi wa29 November. Apo vechidiki vazhinji vari kukokerwa vatinoti maadolescents vanenge vachiuya kuti vasanganiwo nevamwe muno muZimbabwe tichiita hurukuro inosangana ndezvipi zviri kusangana kunyanya nevechidiki vatinoti maadolescents vavo zvingavabatsiridza kuti vaone ramangwana ravo rakajeka kuti vafekiwe ramangwana rakajeka. Chirongwa ichi chiri kutageta zvinga 1.8 billion mupasi rose saka Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kupemberera zuva iri nekuti zvinooneka zvakakoshawo mukurarama kwatiita semuZimbabwe kuti tinofanira kunge tiriwo vanobatsiridzana vechidiki vari muZimbabwe vechidiki vari muAfrica vane zvakawanda zvavari kusangana nazvo zviri kuvatadzisa kuita achieve their full potential. Takanyanya kutarisa munyaya dzeutano ndo patakanyanya kutarisa ikoko kusaka muchaona kuti program iyi ichange iinewo muminista wehealth and child care vaDouglas Mombeshora kunge tivachibatsira kuita mukuru anoremekedzwa pachirongwa ichi.
Chakakonzera musangano wakadai pane vechidiki chii?
Zviri kuita zvekuti pasi rose zviri kuoneka mutsvagurudzo dzakawanda wanda dziri kuita zviri kuoneka kuti vechidiki vazhinji vave kurasikirwa nekuchengetedza atingati yavasina maskills anoti masoft skills and mahard skills ekuchengetedza ravo ramangwana. Zvinhu zvavava kunyanya kuswera vachiita zvinhu zvinenge zvimoo zviri technical samakombita nezvakadaro asi nokuona zvinhu ngachiri kuvatadzisa kuita achieve their full potential nekuti mukurarama kweupenyu hwavo umu mune zvinhu zvakawanda wanda zvinovaraidza zvatingati chirungu disinformation yekuti vanenge vakuvaraidzika havachakwanisi kunyatsoita izvo zvinoita kuti nyika iyenderere mberi nekugaro pane matambudziko akawanda avava kusangana nawo akafana nekutikatasa nyaya dzemadrugs and substance abuse dzinokanganisawo mental health nyaze zvehutano muri muno mupenyamana Africa muno tinoona vazhinji vanenge vachirora nekuro vari vechiri vari madikidiki zvokanganisawo zvakavo saka ndo matambudziko ari kusangana nevechidiki vakawanda vanovatasa kuzoita tikati asvifupote tichiona kuti iro nyika yedu pasi rose vakanyanya kuwanda padhemografi yedu yepopulation vakawandira kune vechidiki saka izvi ndo zvanyanya kuti ava ngati kusangana izvokuti vechidiki vacho vachitaura ne mazwi avo nekuti pane research yanga ichitiri kungoitwa yekuti vechidiki vataure vega nekuti maprograms mazhinji anga achiitwa anenge ari ekuti vamwewo vasiri mucategori iyo yemaadresi ndo vanenge vachitaura vachiinfluenza ithink ati programming saka akakubata vechidiki vacho pechisitwatio zvavo ivo vataure vega nemazwi avo asi vaya vanenge vachiuya vatingati maadvocates kana kuti stakeholders anenge achimbofacilitata kuti vechidiki ava vataure zvinovanetsa zvavanoda shuwiro dzavo vachipiwa rutsigiro support for them kuti vakwanise kuita achieve that potential saka ndingati ndo zvinhu zvanya kuti musangano uyu unge uchienderera mberi its a global campaign inotageta 1.8 billion adolescents
vamadhugu chimwe chinakwa chatinoona paku ungana uku young people for change campaign pane zvamakanangana nazvo here segungano kuti munoda kuti zvishandurwe zvipindudzwe zvichinjwe ndezvipi zvimwe zvamunotarisira kuti mungakurudzira kuti zvichinjwe
zvakati wandei ndezvekutiwo tinoona kuti mabazi mazhinji vechidiki havasi kunyatsopinda vanozouya imo vachita kunge vaita zvekupuwa amnesty kuzi vatakwana apo saka ndekutiwo mayoung people including these adolescents vakwanise kunge vaine hwaro kuti vakwanise kunge vakupindawo mune nyaya dzematongerwo enyika yatingati kuita involved in the governance nedemocratic processes dzenyika uyewo kuti vechidiki havakwanisi kunge vachirama vaine hutano hwakakwana like tiri kuona kuti munyaya dzezveutano mune zvakawanda zviri kukanganisa vechidiki nekuti vamwe vacho vavakufawo vari vadiki vasina kunge vasvika saka nyaya iroripo ndeyekuti vana vechidiki vakwanise kunge vaine mukana wekuti zvinyatsozivikanwa kuti zvinodiwa nevechidiki ndezvipi zvisiri zvokuvafungidzira what do young people want so the meeting yedu iri kungoda kupa stamp of authority kuti vechidiki vari kuda izvi vachizvitaura vega vasiri kupihwa nevamwe asi zvikuru ndezvekuti vakwanise kunge vachikwana pakuya maissues atinoti aya kuzoti pazoitwa mainstreaming maissues ayoung people in addition to maquota system kuti vachikwanisa kunge pakuti kana takudhila nenyaya dzevechidiki vechidiki ava ndo vanenge vari pakati pezvinhu zvavo zvavanenge vachida uye vasingafungidzirwi kuzi vanodei so ndo zvinhu zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisa musangano pahurukuro dzinenge zvichitwa zvimwe asi tatoonazvo tiri kutarisira kuti patinenge tichiita musangano vechidiki vachikurukura tinenge takuzowana feedback inoenderana neivo vacho vatinenge vataura vega kunyange tiine zvimwewo zvatiri kutarisira tingati maobjectives emusangano ndekuti vechidiki vavo vataure vega usina ari kuvataurira vakwanise kunge vachiparticipata equally
avo vange vari mukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaclaris madhuku vari parunhare kuHarare nestudio 7 zvino yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
tinofara chaizvo nebasa ramunoita asi hatine chigununu tine kugununa nekuti mafunzire emunoite vanhu vezanupf nemafunzire emunoite vecc hapana kunyatse kujeka sepaya pamunobvunza muchinzwa vanhu vezanupf vechiti isusu hatisisu tiri kuuraya vanhu vecc vanhu vecc vanozviabdhakta vega vanozviuraya vega kuitire vekunze zvino munodiko kusunga vanenge vanyepera vacho munoti mukazviona uye vakanyepa zvekuti chitunha vanotore zvitunha kumochari kune kusina magadhi here anogadha ko kana vakavaona vachitora vakadii kusunga vanhu vanobe zvitunha kune zvitunha here zviri kushayikwa kana kune zvitunha zviri kushayikwa nyaya dzacho dzakaitirwepi ndo zvamunofane kufunda.
Makadi makadi pastudio 7N. Ini ndorawo kutaura nenyaya iri kuitwa neZANU-PF. ZANU-PF zvairi kuita zvekuuraya vanhu tiri kuzviona. And ivo vatungamiriri veZANU-PF vanenge vachitaura kuti Triple C iri kuurayana pachayo. Vari kuurayana pachavo, vari kurwana pachavo. Kunyange zvikanzi Triple C vari kuurayana pachavo, ivo sevatungamiriri vari kutungamirira nyika havatarisi vanhu vachiurayiwa. Wai vasiri kutora action. Saka vanofungidzira kuti isusu tiri madofu ekuti totadza kuona kuti ivo ndo vari kuuraya vanhu. Toda kuvaudza kuti zvavari kuita zvese izvo hakuna kwazviri kusvika.
Mamutulinxu vemamukase mamukase pastudio 7. Ndokumbira muti udziro vamutulinxu kuti mabhondi avari kuda kuisa bhajeti yenyika iyo haachashandi. Unogogwe chaiko chaiko vanhu havachatombodi kana 100 bhondi yacho havachatomboidi. Havachatomboidi kana kuibata kana because vari kutaura kuti mangwana inofuma yakafa. Pera vali inopfuma yakapera simba tozoita sei. Vatiudzirei vamutulinxu vavo kuti ngavaise bhajeti yenyika maus dollars. Vakapiwa maideas kare nemakomana vetriple C avo vana vatendai biti nana vachamisa avo kuti hayo hazvishandi chunhu havashandi. Ngavadzosere chimuti kuvarinzi vacho kwavakaba maelection ngavamadzosere. Vaanaunze maelections echokwadi kuti zvinhu zvifambe munyika. Vanhu vari kutambura egore rino hakuna mvura. Vanhu vari kutambura izvozvi haase kunogogo kusina maminerals. Vanhu vari kutambura zvisingaiti.
Hai tine kuchema chemanga vabudise Job Scala. Job Scala nemhosva iyi vabudise Scala ngavabudise Scala. Tiri kuchema negamba redu ringoramba ichinetegwa zvinhu zvisina maturi kuti ataurirei kuti more blessing ari ngaasungwe munhazvo akauraya more blessing ari osungirwa nyaya idzodzo. Haya tokumbira apo mutiudzire vamunangagwa kuti vasadaro vachabva kugwaza pachigaro. Neuyu ari kurikola vanhu uyu. Ari kurikola vanhu vomublood. Hapana zvaanoita achirikola vanhu achirikola vanhu. Munhu weZANU-PF tatenda angu musvitse shoko rangu iri vana munangagwa. Chamisa varamba vakatsika ipapo pavakatsika.
Apo pastudio 7 mamuka sei vana mukoma Tanonoka Hwande, mamuka sei vana mukoma Blessing Zulu. Zvese zviri kuitika muZimbabwe is just because of ZANU-PF. Yonyengerera vanhu, yobirira vanhu mavotes. Vamwevo vavhotera vapedza izvozvo votanga futi kudzvinyirira kodzero dzevanhu. Nekuti mukatarisa chirwere chiri kuitika muZimbabwe checholera ichi chiri kuratidza kuti nyika haina kea neupenyu hwevanhu. Dai kwakuri kuti ZANU-PF ine kea neupenyu, cholera hachisi chirwere chingabva chaita outbreak zvakadaro mumatowns even kumaruzevha. Hakungaiti chirwere checholera, iwaterborne disease iyo. Inofana kurapika zviri easy munyika ine vanhu vane kea nevanhu neupenyu. Ngavasadaro ZANU-PF ngaisadaro, yotirova financially, yotirova futi nezvirwere. Ko basa ravo ravari kuita saka pari zvino nderei? Ngaisadaro ZANU-PF ngavave nemoyo wekuvanhu, kuratidza kuti vanhu vane moyo. Tarisai vachangopinda papawa pobva paita maoutbreak akaita seiwayaya avasingakwanisi futi kukunda. Ya ndini Blessing Sauta, South Africa pano paemelo.
Makadi ko pastudio 7. Nditai kuudzai mhuri yeZimbabwe kuti wana Douglas Monzora vana namudzuri ava mama assets yeZANU aya vese vana mudzuri vese. Handiti wakataka kupusha vachitumira vanhu kuti vadzokere vaende vanhu vakatumira. Iko zvino izvi vatumira vanhu vaonaka kuti vaakuchienda kumba kwavo. Vana Monzora ndo vainzi vanhu vePoland vainzi kwaishamisa ngaaende kuPoland ngaaende. Moda kuta nyika kutora nyika kuita yenyu kuita zvokutambana zve. Munoona vanhu veZimbabwe ngavakapusa maninge nai. Amezo zvima ZANU-PF supporters zvakapusa isa hatina kupusa izvo. Takavhurika kudhara takazviona kudhara kuti ZANU-PF it's a proper system yavanoshandisa. Nyeba kuti my independent party.
Mamuka sei vaHwande, mamuka sei vanze pastudio 7. Ini chiri kundinetsa vaHwande ndechekuti ko party Triple C sei ichiita maloophole ekusvika pakuda kunotorerwa pati. Yakanga tiri kurangarira kuchine MDC Alliance. Douglas Monzora akasvika pakunotora pati namaassets ese. Now Triple C chabangwa izi wrecking havoc zvokuda kutosvika pakuno tora party sei ichisvika pakuno daro. Of course ndinoziva kuti havawirirani namakotsi asi vanofanira kugadzirawo kuti party isasvika pakunotorwa because zvinodisappointa vanhu. Hongu tingablame imwe party rimwe divi but istrategy because ihondo asi katiri kuti isisu vasasvika pakuda kunotorerwa chii pati ngavagadzire vaconstitution vogadzira zvese zvinodiwa kuti pati inge ichienderera mberi. Ndatenda ndinonzi gweru gweru zviri makara.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Madzimai eSudan vanobva kwakasiyana-siyana munyika iyi vakaungana muguta reNairobi, Kenya, kuti vakurukure pamusoro pekupisa kwehondo munyika yavo yeSudan iyo yave nemwedzi minomwe ichirwiwa. Madzimai awa vanoti mazuva avo havachanzwikwi, naizvozvo vanoda kuti vabetsere mukupedza hondo iyi. Nyanzvi dziri kuedza kununura vanhu vanoshanda mumugodhi nezuro chipiri vakakwanisa kusvika mukatikati memugodhi uyu vakatanga kubudisa vamwe vevashandi ava vanoita 40 nemumwe vakavharirwa pasi pasi pemugodhi kwemazuva 11 mudunhu reHimalaya. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare redzimhosva muRussia rinonzi rakawedzera mazuva ekugara mujeri kwemutori wenhau wekuAmerica Gershkovich, uyo anonyorera bepanhau reWall Street Journal. Gershkovich vakasungwa muna March gore rino apinda muRussia nezvebasa. Bepanhau reWall Street Journal naGershkovich vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court nezuro rakapa mutongo wekuti vaJob Scholar havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndoti musara zvakanaka.